Tsamba iyi takainangisa kunasa chigaro webazi reSADC reOgan on Politics, Defense and Security Cooperation. Zvichiteverera ongororo yakaitwa neSADC Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vapresidendi Mnangagwa pamwe nedare reparamendi kuti vakoshesewo kodzero dzedu, kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika President Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzo, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umbowo kubva kuvanhu, Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivemo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uyu uitewo kuti isu sevediaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa nevemozambique vanoitira mapolling station navo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Mati mavana mhinduro here kubva kusangano reSADC pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda, zvokuti pamwe ivo vaichilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSADC Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichimboti dzikasvika muhofisi dzombodhindwa dzoenda muhofisiyo, uyezve nokuti purezidendi Hichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake yaanotungamira uku vachitungamirira zvechikamu cheSADC ichi. Zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona SADC ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyu kuti ushande wekuti vari kunze vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati SADC inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti SADC irambe ichikurudzira, kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSADC, kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSADC uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero ikare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore 10 nemasere chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naprezidendi wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna naSADC?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, tikazoita zvepetition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu renzwiki. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari dzitibatsirewo pakusimudza izwi redu kuti tinzwike. Ticharamba tichitsvaga mamwe macivic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.